Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on May 16th, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the Zimbabwe Diaspora Vote.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-60640 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk or in the Diaspora Forum, we are talking about the Diaspora Vote.
The Zimbabwe Electoral Commission, or ZEC, says it will conduct a mop-up voter registration exercise between the 19th and the 29th of May, which will run concurrently with the public inspection of the voters' roll.
Over 5 million people have already registered to vote in the forthcoming general elections. However, some Zimbabweans living in different countries have been left out of the crucial elections.
The Zimbabwean government claims that it does not have the necessary resources to allow its citizens living in many nations to vote as per the country's constitution. Despite being left out, some Zimbabweans continue pushing for the diaspora vote.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. 2077.
We are live streaming this show right now on our Facebook pages. VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. So no one is left out.
I would have bonga one part joke.
And it's also 50-50 because in India 50-50-50.
So it's 53
languages. 53.
Yeah, man, I'll do it.
50 plus 1. Well, we now vote. 50 plus 3 is
it. Yeah. That's right.
Yeah,
good job. Okay, this land is VOA Studio 7, VOA in the Bele, Lago VOA Shona. Lapan Kulumagi, Obulembini, Kumbebulian Gini, Bogus Libazis over Facebook, over VOA in the Bele, VOA Studio 7. Leviyo ishona so ngenani lisibukele kolapho ke sixoxeni siyizweni ukuthi silithini ngodaba lolu diaspora vote. Siyabona ukuthi ke iZimbabwe Electoral Commission ithi izavula futhi ugwalo lwayo ukuthi abantu babhalisele ukuvota. Bekwenza khona ukuba qhasa mhla ka 19 kuze kuphela mhla ka 29. So ke nxa ukuthi ungabhalisanga tshona khona kumele uyebhalisele ukuvota. So siyawazi ukuthi ngaleso sikhathi jonga kwakusenzakala abantu babevula futhi ugwalo lolu ukuthi bakhangele ukuthi amabizo abo alright. So nxa ibizo lakho lingalunganga sokumele ubatshele sungena kwenye iline.
Ubona uNyoris.
Ya, uzobatshele hey ibizo lami leli alihambi kuhle.
Asukoni kwakanyorisa kabili.
Ah, uhleli kitchen lot. Kumbe ukitsho jele phakathi. So uyalala enkantolo. So kunjalo ke jonga.
Andi, mina ngiyaphila.
Ajabona baba.
Ha, ungiwona ndakasimba.
Ya.
Dai kari kari, ndaingoti handi funga ndiri kuma 16 years kusimba kwacho.
Yeah, I can see.
But 50 years, unenge wapfuura.
So in simple terms, you are brand new second hand.
Brand new second hand.
Kunjalo.
Just needs kuti irambe ichienda ku workshop.
Yeah. All in the machine. Yeah.
Yes. And the process it involves those who are in the diaspora, Valakasana Gibbs.
Voters.
Votai.
Yeah.
In Dovanda Zokera Paujaya was 16 years.
Mm-hmm.
Yes. Wongu wadiwa watere ne watare nati turukurukura nenyaya ye diaspora vote. Inyaya tagarati kurukura pano pachirongwa chedu. Inyaya inoramgo ishtaurwa ne wana wa Zimbabwe wari kunzekwe nyika. Sakatichirambo chisi muza. Wari kuchema kutai waka mbumbiro remu temo runoti tirofana kuvota tiri mnyika za tiri. Asi urumende ili kutawarota ikwanise kuti inge ishtipa mkana iwoyo. Zishidaru zvinoonekwa kuti vana veZimbabwe vatoratidzwa kare kuti havasi kukwanisa kuvhota gore rino kuti hurumende yakatozivisa asi vakukurudzirana kuti sezvo Zeki yavhura mukano wekuti pange pachinyoreswa kuvota pachitariswa zvakare kana kuongorora gwaro revoters draw yatingati voter inspection hanzi tobva tangokurudzirana tiende kumusha vanokwanisa tononyoresa zvakare kuvota kana takambopostwa nepekutanga topinda mufinal mopa up yeZeki kana kuti itoenda kunoona kuti master edu akanyora zvakanaka here because ndinoziva kuti vamwe vanonyora Gibbs kuti GIBBS dzimwenguva vanenge vakanyorwa GIBS auchatovhoti.
That's right. Yes. So kwezuva njalo ke ujonge aibeka ke udavaloti lamhlanje kuti nxa ukuti wabhaliselwa ukuvota mhlaka 19 kusiya mhlaka 29 kumele ekhangele ibizo lakho ukuthi uhamba kuhle njalo isikhathi sokuthi ubhaliselwe futhi ukuvota labo abangazange bebhalise. Yes, sizokuthiwa ke silobaba ecingweni. We are just joined by Mr. Charles Mutama, who is the executive director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy. Mr. Mutama, good evening, and how are you?
Good evening, Brother Dube. How are you doing? Oh, I'm fine. Thank you.
Thank you so much. So, maybe to start the ball rolling, tell us exactly what you are doing in terms of campaigning for the diaspora vote.
Okay, we are engaged currently in a number of programs to advocate and lobby for the diaspora vote.
Mm-hmm.
One of them that we started probably 2 days ago is the mock vote for the diaspora,
mm-hmm.
where we are appealing to all Zimbabweans living abroad to cast their votes in a makeshift ballot box using a makeshift ballot paper, which they can buy from their local store, as a way of protesting that we are being denied the right to vote by our government,
mm-hmm.
A right which we should enjoy according to the Constitution. And then we are also using legal methods in partnership or in collaboration with other groups such as the Zimbabwe Exiles Forum.
Mm-hmm.
So right now we are waiting a judgment on the issue of the diaspora vote by the Constitutional Court. Thirdly, we have a private members bill, which we were expecting to be included in the Electoral Amendment Act. But from the feedback that I'm getting from my our lawyer, Jacob Mafume,
mm-hmm.
the private members bill for the diaspora vote was not included in the Electoral Amendment Bill.
Mm-hmm.
So that was another initiative that we were also using to lobby parliamentarians for the diaspora vote.
Mm-hmm.
Mm.
Yes.
So tomboti nerurimi rwamai vamutama tinoona imi mune chirongwa chamakatanga chamakaparura chekunge vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachivhota vari munzvimbo dzavari asi yamuri kuti imi mwa kuvote muchishandisa zvigadzirwa zvekuti munhu anogona kungozvigadzirira ega kuti avhote ari munyika yaari imomo. Zvinobatsira chii kuhurumende kana iri vhoti isina kwainoenda?
Ivhoti yekungoratidza kuti tiri kugunun'una kuti hurumende yedu yenyika yedu yachizvarwa iri kutadza kutipa mukana kana kodzero yekuti tisarudze vatungamiri vatinoda zviri pamutemo webumbiro remutemo guru renyika. Saka inzira yekuratidza kuti tiri kugunun'una tionewo isu vana vezvizvarwa zveZimbabwe vari kugara kunze kwenyika. Tiri kuedza kutaura zvekare kuti asi zvinhu zvekuti tingati zvinodhura kuti zvingaitwe kuburikidza kumaembasi vana veZimbabwe vanogara kungave kuEurope, kuAustralia, une dzimwe nyika muAfrica nekuthe Americas, vanokwanisa kuenda kumaembasi kunyika dzavari kugara vongonovhotera ikoko. Asi hurumende iri kuhwanda nenyaya yekuti haina mari uyezve hapana nguva. Asi mastatement avo avari kupa tiona akasiyana-siyana. Vamo vaSB Moyo, Foreign Ministry, mukuru weForeign Ministry, vakamboti vachati pamukana ndokuzodududza vakuti aiwa kwete nyaya yemari nemaitirwo acho ediaspora vote haaiti. Saka atiziwe manje kuti pakamira ndepapi panyaya ye diaspora vote. Vanoda kuti tiwane mukana iwo here kana kuti kwete. Pane zvavari kutyira here kana kuti kwete. But isu noti hapana chavanofanira kutyira nekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Havana atingaziwe kuti mapato awo akamirira ndeapi. Chikuru chavari kuda ndeche kuti vasarudze vatungamirira vanoda.
Ndikubatei muromo ipapo vamutama ndozva kuti mune nguva yamuri kumhanya kuti mubate zvimwe. Vamwe vana veZimbabwe vanoti sarudzo dzikavhurwa kunyika dzekunze ikoko kana diaspora vote iyo sarudzo dzinogona kubiridzirwa zvakare. Imi munoti
ndopikisana napo ngozi ndinoona iri nyaya yekuda kuti kuda kuvharidzira kuti diaspora vote isaitwe. Zvekubiridzirwa kwayo andione zvichiitika kudaro nekuti ziso rinenge rakavhurwa nevedzimwe nyika pamwe chete nevamwe vema non-governmental organization vanenge vachitarisa sarudzo idzodzo.
Aiwa, pakanaka.
Yeah, so looking at the modalities of diaspora vote, we know that the government says it does not have the necessary resources, you know, to conduct that, but it has got this willingness of doing it. So at the end of the day, where do you think the resources will come from?
Well, there are a number of international organizations that can help with the diaspora vote. The United Nations, for example, can assist. The European Union can assist with the diaspora vote. What is just needed is the political will by the government of the day. Because obviously the opposition parties are supporting the diaspora vote because they uphold the constitution of Zimbabwe, whereas the government of the day is going contravias the constitution of Zimbabwe. So the resources can be provided by the United Nations, by the European Union, and other international organizations that are willing to sponsor democracy in Zimbabwe.
Yes, Rwanda, we are kuluma lapa ke, mnumzana Charles Mutama uti ye, we was uti Zimbabwe wakula mali, kutuwa ke imali natola gala, na Zimbabwe ingaya, kutanganiso United Nations, kumbe zinye nje ezinga paniki mali, yokuti bayenze kono kuti izalo nze Zimbabwe zihlala kwamanye amazwe zivote. So ke upindo wakhuluma njalo ukuthi baya picheka nasibilo kateso okumangalisayo ukuthi badinge abantu ukuthi batshengisele ukuthi kwenzakala ukuthi bavote. So bayenza lokho kuthiwa ngama-vote mock votes, ukuthi uyabule polling yakho lapho khona khona ngapho usenza uphosela amaphepha utshengisele ukuthi hayi la uyafisa phela ukuthi uvote singawuthi kuyasebenza kumbe hayi vote.
Ndizvozvo. Vamutama, vanhu vari kutambira sei iyo kurudzira yenye yekuti vaite yamuri kuti mock vote?
Ndingati vanhu vazhinji vari kuifarira mock vote nekuti vanoshuvira sekushuvira kwandinoita nevamwe vose kuti vawanikwe vachisarudza vatungamirira vanoda vari kwavanogara. Saka vakawanda vanoti iwo vachawanikwa vachiita maiwo mamock vote nekuita mavideo ekuratidza hurumende nepasi rose kuti veduwe tiri kugunun'una, kodzero dzedu hadzisi kupiwa nehurumende yedu, iri kuti iyo ida kuita sarudzo dziri pachena, sarudzo dzinounganidza vanhu vose.
Zvaramba izvi zvekuti vanhu vavhote gore rino, asi zeki yavhura mukana wemazuva gumi nerimwe kubva musi wa19 Chivabvu kana kuti 19 May kusvika musi wa29 May. Zvii zvamuri kuitwa imi semasangano ari kunze kukurudzira vane mukana kuti vakwanise kunge vachishandisa mazuva gumi nerimwe iwaya kunyoresa kuvhota pamwe nekutarisa mazita avo muvoters roll?
Pasocial media tiri kukurudzira pamwe chete nemamwe masangano akafanana neZimbabwe Exiles Forum, 5 million vote effect diaspora program, kuti avo vanogara pedyo neavo vari kure asi vane mari vachikwanisa vane mukana wekuenda kuZimbabwe ngavaende vanoregister pa final mop-up ya dapiwa NSZEC ya kuti ti register. Then kana nguwa ye kusarudza yashika vodzokera zvekare kunosarudza vatungamirira vavanoda.
Maita basa vamutama handizvo kuti muchakasununga here zvekuti murambe henyu muri parunare kana muchikwanisa ramba yamakabata timbotora mutere tina mukoma Richard Moyo. Makadii mukoma Richard Moyo? Hello?
Regaindi, sirikana regaindi tini za mwenye za juu wa mwari, atifanga misa madikuwa na kanaka, pachirongwa icha kanaka, shinopa azwe, raundi ishipi atu, ishipi rutu wanu harijisi kufota, zisini za azo, tuwango tinda mwari, gawai suyo zukuruda inyika edu mani, yae za moku, ito zito jimwenyika, kuundi ya varumu diaspora kutuwa vote, ndo za zangu kuti, zini zinuni itapa na hapo mkatumi inyika edu kutiti kwa hizozo, but this means also I think that everyone has died. There is a good way to put a combo on a mini carfana and a Kenya, Pangoya, there was some cutting my embassado, the Dimo Nika, Sakan Sutu Frey Nikedi, Sakazo. Sakazo's little workers, this means also Sundango, Tendango, Dai, Varukun, Zawatawana Mukano, Kundo, Nirsako Voter, Dai Kabuna Penda Vos, Zawatawana Mukano, Nirsako Voter, Zunzakanaka, Kurukuti, Kuru Grifuti, Zekuta Vese. Tigono kundovota ni namba ya kawanda kwa mazoewa hoti votera wa tinoda kwa watu wa unoda saizo zo sozo kwanzi yo voti ze security sazuzu ni zakana kasa ndo papa ingu wanishu kudamunye kuti shiro dai wano tawa niso mkana wano wanito mkana mkati minyika inovozi wa kuzo buda kuru jinja aduoni wavili watu watu wano umulanga guna kutuwa india sudai wango watu wa uindire wano mwuzo wakambo undira wano mapasport mkwa Afrika wakatua passport kwa wano tadani kutumira uwezi hiki wakanyolesa mkati minyika yetu wana vote.
Saka imi mkoma Moyo makakwa nisaere kuenda kuno nyolesa kufota uye mchakwa nisaere kuzokera kumusha kuno tarisa zitari nyoka naraka nyora kanaka mgwarirwa vote kana makama mambo nyolesa pe kutanga
regaendi tende sa mfundi simonu zangwe yosu mkoma Moyo narudi kuti kunyoresa kuvota enda ndakanyoresa zvangu kuvota ko shiridzi kwandiro berekwa kanyoresa kuvota ndino tarisira kuti nino chandovotawo kwa mazuva achinga asvika chandovotawo nefoto kudo change chiri chinyari vafundi kudo change mukati minyezo zvakanaka ndakanyoresa kuvota singaingotiwo kune vasino dai vakazamawo asi ofesu so for example no player o 14 futi gunu tiendewo muri kuno vanhuwo vatino support tinoda saka tigone kuti tingova darisa gunu vai samwe tiyo gunu wa the president something support gunu tiendewo atida ngokurudzira kuti dai zvinhu zvose zvakaitwa nerudo rwashe pasina mheremhere saizozo kuti mukana upiwa vanhu vese Zimbabwe vakatirira matumana ese pasi vanoni vasa kuvota ndizvo kuti variko vakafana nemwana Gidi vana chidonoro Johannes ndiye unonyoza kuvota unofunga kuti wakanditirira ipapo unonyoza kuvota siyazo kuti kunyo kuvota chi vota yakakosha ndopano upenyu ndopano raramo ndonyoza kuvota ndopano bva chakanaka sazvimwe zvinoita kukurudzirwa hama dzangu dzose nevari mumakereke vamwe vafundisi vamwe evangeri kuti vanhu vanonyoza kuvota umwe naumwe anoza kuvotera nenda yekuti ndonoenda kurongotsana kudzoka izvo baba.
Aiwa maita basa zvikuru mufundisi Moyo muri ku South Africa handiti.
Mfundisi mwenye kwa South Africa baba, mfundisi mwenye kwa South Africa, tata fara zijipa mweze kika guna kuunda wa registri mwenye kufote, kwa zini zazo, vasha inda zoku mwosha, kwa zini kuna washo wano, kwa wanda wacho, vaito do, vaisu ya kutuwa guna kwa zini zazo, kwa mwasho, zichupa wana, zichupa kwa mwosha, 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 taraka mudo na we free transport wa mwiti free transport ino nisa ino chikisa kwa free transport uwe wano zendia ino nisa ino zangu dovote wano dovoteleo chudo tia ingo rudinga aga simisa masho kangu pesa na nguti kunyika yese Zimbabwe ya katila ngati bata ni kiva nwa mwichete pa na weka fani chungunu kubaka nyike idu pasa marudi ngano tida marudi ngano tupa fada katika votila change kika vocha chaka naka tisa guna kuhuti wano wano kupesa rao wano kubambuka wada ya zina maturo party ino wina iliko namba iliko chiri pakaita 20 vanhu vari 21 uri kuvosha wana 12 vamwe vakaona 11 handi dzovhotera pati chokwadi nguva yakwanirama tayaura mudiaspora handi ikoko atungamiri mose vafundisi vamwe vemabishop tegai fosa nemal barima dishema shit vanhu vano votira pavanoda nerudo wavo nemoyo yavo. I think Goreino vanhu vachando vota nerudo wandi nokuti pane zvakawanda zvekuonekwa tirikuona vana baba varikufamba vachifadza vanhu nokutenda uzvichembe nedzimbuya tirikuona zvichiita zvaizvozvo. Saka nokuda kwaJehovha Mwari kumurese Zimbabwe makudenga venemi rarai mutiitini murudo vatirinyorosa kuvhota tivhotere nyika yedu tigoniki vakapatsva tingoti aleluya amen memusoro wamwari akuropafadze mose mose amen.
Thank you so much, Gibbs. That was Mfundisi Richard Moyo in South Africa, and he's urging Zimbabweans to go and register to vote in order to bring that change that they always yearn for. And he's saying it's something that should not be only expected from citizens, from ordinary citizens. He's even urging pastors, priests, bishops to participate in this.
And he actually nearly went for a prayer, which was in his right.
That's true.
To do that.
Yes. That's true.
So I think we're joined by our second guest, and that is Mr. Fortune Mlalazi, the spokesperson of the People's Democratic Party, led by Mrs. Lucia Matibenga. Good evening and welcome to the program, Mr. Mlalazi.
Thank you.
Yes, siyabonga. Ucho ke ngesintu kuqala ukuthi diaspora vote uyibona nje.
Into eqakathekile kakhulu ukuthi sakhe ilizwe lethu njona lo kuthiwa ngumlangago weTimbabwe i-open for business. Besilesifiso ukuthi anga-openi kuphela for abantu bemzini abafunze wenza ibusiness. Into yokuqala ukuthi avulele abantu beZimbabwe abakwamanye amazwe ukuthi bavote. Lesifiso kakhulu siyafuqa njalo ukuthi abana kuyavumakala ukuthi abantu abase-South Africa baningi kakhulu eBotswana, e-America, e-Britain bavunyelwe ukubana ba-exercise ilungelo labo ukuze bakhethe ukuthi ngabeni, ngoba siyazi ukubana balesifiso sokuphenduka ekhaya. After elections sizabona abantu besiza ekhaya back. So besilesifiso kakhulu ukubana iZimbabwe ingabi open for business kuphela but ibe open for voting by its citizens.
Ye, kodwa kungenzakala yini khonokho ke mnumzana?
Okwakathesi kungathi kunzima ukuthi kwenzakale ngoba kabalaso uhulumende akalaso isifiso sokubana yenze amalungiselelo okuthi abantu bavote kunye lezeki ngenxa yokuthi bayazi ukubana laba abantu abangaphandle kwelizwe babalekela izanu, so bafuna izanu iphumile. So uhulumende akangeke abavumele nalokho abakuthi ngesilunga ama-logistics ngalesi sikhathi esikuso kungaba nzima.
Yes, akuzwa kakhulu. So he's saying that Zimbabwe is actually said to be open for business, so charity begins at home. So first, open the business for people to vote.
That's,
you know,
then
instead
you
of opening to other
business.
People. That's right.
That's
so
good.
Yeah. So he says diasporans are supposed to be voting in Zimbabwe, but he says the government is actually dragging its feet on this issue. So he's not a happy man on that score. Yeah.
Okay. Regarding the Wamtama Chiripere, Wamtama Muchiripere Parunare. Hello, Mr. Mtama.
Hello.
Oh,
yeah, still
Muchiripo Wamtama. Aiwa ndizvozvo tatamboita vateereri nekugamuchirawo vamwe vatinawo pachirongwa. So Mr. Mutama, we know that this issue of diaspora vote is something that is burning in many Zimbabweans' hearts in the diaspora, people wishing to go home and vote or to vote from wherever they are. As an organization, what are you doing to make sure that those that can say, I'm ready to go and vote or register to vote in Zimbabwe, but I don't have the resources to travel, you can help them with that?
Unfortunately, our role as the Zimbabwe Diaspora for Democracy is simply advocacy and lobbying policymakers and stakeholders. In as far as members of the diaspora community are concerned in relationship with voting, we can only encourage them and we can only advocate for, you know, the right to vote and to make sure that they exercise their their right to vote wherever they are. If there is the availability of that facility to vote in whichever country. But because of the realistic situation that we are facing, where the government is adamant that it is not possible, we encourage members of the diaspora to go to Zimbabwe to inspect for those who have already registered and for those who have not registered to, you know, make a last-minute dash to register. And we are looking at those who are really close to Zimbabwe, South Africa, Namibia, Botswana, Mozambique, and so on and so on. Because members of the diaspora who are in Europe and the Americas, it's economically impossible to go and vote and pay something close to $2,000.
Mm-hmm. Yes. Maita basa, Wamutama, please do stay on the line. We have a caller, Magadi.
Tripo, Magadi, nyo enu.
I want to remind you, Zita and Diane.
Mate, kwa Guera, John.
Va, John.
Yes, Baba.
John Guera.
Yes, Baba.
Aiwa, Maita basa, mapinda pachirongwa chedu. Tipe yo, zamuina, zumudura renyu, murukundu kanya atiru kurukurai. Ndiye, zisara, Zimbabwe, shirikunze. Zvirikunza asi kukwanisa kuvhota gore rino asi zvirikukurudzirana kuti ngatishandise mukana wekuvhurwa kwaitwa zvakare nezeki yavari kuti final mop up tinonzwa kuti nyika yose zeki ichaisa nzvimbo dzekuvhotera dzinokwana kuita 2018 nzvimbo idzodzo panzvimbo idzodzo Harare ichange ine 82 senders pamusoro pembiri dzatonzwa kuti dziripo iye zvino munoti nenyaya iyi
ndinoti tichitarisa sezvo akaita guta reHarare vanhu vazhinji vakungouya vachigara muHarare saka ndomune mamillions evanhu varimo muHarare saka muHarare ndomunondofanirwa kutoiswa more centers than any other places zvokutarisa nyaya yekuti wongoti ngamobilize vanhu kuti vauye vachikwanisa kunge vachi register kuti vavhote asi kana referee wedu anova Zeki asi tisina confidence naye nezvaari kuita panyaya yesecurity yevhoti yedu nekudhindwa kwamapepa handione tichibudirira because referee wachona agara achikontrolewa nethe ruling party saka tine dambudziko guru ipapo isusu tiri kuno kumusha tinotoona kuti zvakatooma tichitarisa inini fanike pandi ndakaenda pamwe chete namadhamu wangu kunoregista but takapiwa two different places dzekuenda kusenda kuti tabva mumba imwe chete inzvuku yetrude constituency iwo vakabva vaisiko kuHarare South saka otoona kuti confusion ya isingatomboiti musi wokubuda tinobuda takananga kwake kana kuno inspector kwakasiyana saka rinotova dambudziko guru rekuti deno zeki papo yabuda pachena pane zviri kutaurwa zvakanaka asi ikaramba ichiwanza kuitwa kwachona pasina transparency hatina kwatiri kuenda neelection yedu
ndikubatei muromo mukoma Govere panyaya iyo yekuti imi makarejistwa makaiswa kuHatfield kamati Hatfield
Hatfield constituency
yes then adzimai venyu vakaiswa kuHarare South hamufungerewo zvii zvinokwanisa kugadzirisika izvozvo pamuri kuenda kunotarisa voter inspection ipapa nokuti ndo maanomalis acho anofanira kunge achigadziriswa iwa unless kana makashandisa maadresa akasiyana pamakanonyoresa
no same address saka idambudziko nderekuti ivo vaitoregisisa vachona vaisasiwa nzvimbo dzekuti vanhu vachona vanoiswa kupi ndofunga training yaifanirwa kutanga kune vanhu vacho vairegista vachona kuti vakanga vakatsanangurirwa delimitation yenzvimbo dzacho dzese first then wozouya wochitanga kuisa vanhu nokuti mishina yedu yemakompyuta iyi yebiometric vanhu vanenge vachiprocessa vachifida that information saka munhu era yemunhu ye ari behind that machine inotikosterawo vamwe vashinji tose. Hazvishamisi kuti zuva ratinoenda kunovhota chaiko chaiko, you will be disappointed kuti unotogona kushayiwa zita rako racho. Even waenda kuinspection, because kana matotanga nekuti tichiregister mubva matotanga kutobva pava nema anomalities akadaro, then I think come the day of voting, then we will be in a position to be disappointed altogether.
I know. Thank you so much, Mkoma John Govere. Tunoimba kuti pamuchaenda kuvota inspection, munogona kubva mango taurawo nevanenge varipo kuti dambudziko ringagadziriswa sei. Dzimwe nguva zvinhu zvinogadzirisika izvozvo. Thank you so much. Gibbs, he is saying that he went to register in the first phase together with his wife, but surprisingly he was registered to vote in Hatfield, where he lives with his wife and family, and his wife was registered to vote in Harare South.
So things got mixed up.
Yes.
Maybe that's the essence of having the voter inspection
that's,
process.
That's true.
Yes. So let's go to Mr. Fortune Mlalazi. Are you still on the line, Mr. Mlalazi?
Yes, I'm on the line.
Right. Looking at issues to do with funds, money is the issue here. So if ever there's a Zimbabwean who wants to register in the mop-up exercise, which starts on the 19th up to the 29th, how are they going to do it if people don't have money? From let's say South Africa to Zimbabwe, USA to Zimbabwe, you know, how are they going to do it?
Well, it might be very difficult, especially those that are in faraway countries such as Britain, Australia, America, and others. But those that are in South Africa, we have always been appealing to NGOs, to business people that can be able to transport people who want to go and register. They have done it before, and we are appealing that they can do it again so that we can solve
I think we've got a problem with your line. Can you move a little bit, just a little bit? Because I think this line, you may be in a place where there's some bit of interference. Can you move just a little bit?
Okay.
Yeah, so we are not
going to...
I think you are in a place which is a dead zone. So maybe let's call you back right now so that maybe things are going to improve a little bit.
Okay.
You are going to call you back, Mr. Mlalazi. Thank you. So we are going to call Mr. Mlalazi. His line there is not doing well, so maybe that's the best option. So siloba bage upiri, ekwen lapa ge ubaba upiri sizo ututeni. Baba Piri, unawachona njani?
Aje, chona njani.
So, naka jasimini mnumza la Piri. So, aguchu kutu wena unapio kwa manje? Kona manje?
Mse kezi, eto anetse.
Ye, balambicha na umsakazo wako kwenze eti singe zwa songani usecha umtuli.
Alright, aje mchitile.
Ye, kutle kakulu baba. So, wena kono kukuti abantu batala kuti diaspora bavote, ubona anu kwenza kala hini?
Amboni kutenzakala ngokuhulumende lothi nayo eZanu PF uyakwazi ukuthi abantu abasuka.
Ye kukhanya ngazake isicingo lwakhe soluqhumekile. Sizazama ukuthi sifonele futhi lo baba Mlalazi. Mr. Mlalazi's phone is was giving us a problem.
Yeah.
And now Mr. Peter's phone has just dropped. I think there's a challenge. Or maybe let's go to Mr.
Mutama.
Yes.
Wa Mutama muchiripo here?
Hello, jungana watu.
Kana mukasununguka tinogona kuchova zvedu ndime yedu inopera nofunga kwasara 26 minutes asi pamune mabatika namunobuda zvenyu asi tinotenda zvikuru kuti mawana nguva yekunge muinesu.
Aiwa anga tifambei naro.
Ndizvozvo. Ndiri kuona pandatariso hangu pa phone pangu pane vatumiro vemashoko ekuti Zek iri kuti vanhu musatya zvenyu nenyaya yekuti zvekuvhotesa kana zvivhotwa izvi zvine zvisina kuchengetedzwa. Hanzi aiwa zvine zvakachengetedzwa zvekuti zvakanaka zvekuti musambotyira kuti panobiridzirwa panoitwa sei. Ndo dzimwe nyaya dzama muchimbosimudzawo nyaya dzekuti munofungidzira imi kuti sarudzo padzinozoitwa muna zuva rinenge raitwa pakati paJuly naAugust ipapo munofunga wimi kuti zvinyatsofamba zvakanaka. Munoti ina assurance iri kubva kuzeki.
Zeki inonetsa kuti tivimbe nayo. Nekuti tirikuona kuti panyaya yevashandi vekuzeki. Avo vaimboshanda mumauto. Vachirimo. And havasi kukwanisa kutsanangura kuti chinangwa chavo mukushanda muzeki ndechei. Chepiri tinoona panyaya iri kusumudzwa nemapata anopikisa nemamwe masangano akazvimirira ega asingashandi nehurumende. Inyaya iri kutaurwa yekunzi pamutemo mukuru wenyika zeki inofanira kuratidza kambani inoprinda maballot papers kune mapata anopikisa, uyezve inofanira kupa mukana kune mapata anopikisa kuti vakwanise kuenda kumakambani iwayo vagoverenga vose maballot papers achavhoterwa, vowirirana kuti okay maballot papers atinawo i 10 million for example. Then vozivazve kuti bepa racho rakamira sei uyezve kambani yacho ndeipi ndeii. Kana vachinge vawirirana then voita sei vosarudzo yoitwa zvinenge zviri pachena. Vanhu vamirira zvakaita zvino izvi azvinhu zvacho hazvisi pachena. Zvekare torangarira nyaya yekuti ivo vaPriscilla Chigumba vakaenda kuRussia navamutsvangwa. Vanhu vanoda kuziva kuti chinangwa cherwendo irworwo chakanangana nei pamukuru wezeki nemukuru anoshanda muofisi yemukuru wenyika. Saka zeki iri kuonekwa iri biased towards bato riri kutonga muZimbabwe pamwe chete nehurumende iri kutonga. Saka zeki nehurumende zviri kuonekwa zviri mutambi pamwe chete nemuridza pembe.
Aiwa, maitawo mutamaramba yenyu muri parunare timbonzwa kubva kuna vamulalazi nhare yavanga yachibotinetsei. But Mr. Mutama, in short, is saying that Zeki is not trustworthy. One, the composition of some of its workers, he says they are linked with the army. And then he says he feels that Zeki is biased towards ZANU-PF, the ruling party. And he mentioned the trip that was made by Zeki chairperson, Judge Priscilla Chigumba, and Mr. Mutsvangwa, Christopher Mutsvangwa, who is President Mnangagwa's advisor to Russia. So he's saying those are some of the things that will make Zeki tainted.
So before coming to this show, we actually posted a video of Mr. Mutama actually pretending as if he was doing that mock voting exercise.
Yes.
So people actually reacted. We've got one Changamiri Dombo who says, you don't do that, otherwise you'll be arrested and deported back to Zimbabwe. So he says, don't do the mock voting exercise. So he doesn't like it. And then we've got Peter Mataishe who says, who is ED to tell us we cannot exercise our right to vote? And then we have another person by the name Joy Mai and says, you know what? Voting is very possible in a democratic state. And then Mr. Mlala, as you say, it is back again. So he had a problem with his phone and we couldn't hear him very well. Mr. Mlala, can you hear us now?
Yes, I can hear you clearly.
Very good. So now, the question was, you know, there's this outreach program that Zeki is starting from the 19th to the 29th of May. So what should people do? Let's say I'm in USA right now and somebody is in South Africa or Botswana and wants to go back home to register. Is there any way that something can be done to help such people? Or is totally impossible financially, right?
Well, we cannot say it's totally impossible. We have been trying as a party to encourage our members that are abroad to come and register to vote. One good example, I will tell you, one of our senior leadership, who is the PDP's representative in Europe, Ngondova Mzimagonya, landed this afternoon in Vlawai. to come and register and wait for election. So that's the determination that we want. We want Zimbabweans that are determined to solve the challenge that we've been facing over the years. We know it's not that rosy and nice to be staying away from home in America, in Australia. You want to be with your relatives. So let's sacrifice once and for all and solve the Zimbabwean problem. Those that are in South Africa, in Namibia, Botswana, and all other neighboring countries, let's all sacrifice and deal with our Zimbabwean challenge once and for all.
Yeah, manje ngesintuke ngicela ukufaka ngesintuke lokho sokuthi abantu benzeni. Phela abantu esikwameni lapha ngana ukukhala imali, yebo? So ukufaka ngesintuke.
Bakithi siyazi ukuthi kunzima ukuthi usuke lapho khona mhlawumbe uwele eMelika kumbeni useBritain Australia. Ukuthi uhambe kunzima, kodwa thina njengebandla siya encourage ama-members ethu lapha khona ukuthi bawazame ukuthi abuye. Omunye wabathungameli bethu onguye omele ibandla Europe, uMqondo Banzi Magonya, sim-encourage lo ukuthi eze. Ufikile namhlanje kwela kobula uzenelisa ubana register avote line. Laba base South Africa, Namibia, Mozambique, la kwamanye amazwe esingelane lawo, siyabacela sibancengisisa kakhulu ukubana amalanga nalawo amalutshwane nje ungeze eZimbabwe uzovota, umake sure ukuthi uyabayingxenye yokwenza imbali enkulu lapho esizazikhulula khona ngo-2018 lawo khona, sike sigiye jabule ndawonye. Kanye kuphela sizosova le problem. Siyazi ukubana kakumnandi ukuba khatshana lekhaya, ukuba khatshana Australia, eCanada khona le kule sizungu ngenxa yokuthi ekhaya kunzima. Ozanini bantu bakithi, sike silungise lokho.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mlala, sisibongele kakhulu. Kulo baba uNhlanhlamlilo okhona lapha ku-Facebook, uthi wozani ekhaya lizevota. Khonapho futhi yini elikhuluma kakhulu ngepolitics zeZimbabwe, lingavoti lokuvota. Then Samzi says, come home and vote please. You guys, you talk too much. Come and do the action from home. So you see, people are really following.
Regaitins gemuari panapa. Tambotaura nao mfundisi Richard Mwebata. Wanga watumira o message anzi. Zimbabwe yakadaro inga gona sure please. Nifunga inye diaspora vote. Kwa we are fortunate kuchaira. Anzi mop-up voter registration kana ichiitirwa kunzvimbo dzatiri tinonyoresa kuvota. Ndiri Johnny, ndinodisa kwazvo kunyoresa kuvota ari kuSouth Africa uyu. Anzi Edson Ndawana, mukana wakanaka chaizvo ngava ushandise vasazochema vasarudzirwa munhu avasingadi. Ndifunga ari kutaurayo vari kunze iwavo kuti uyai munyorese mapiwa mukana nevari muZimbabwe kuti mapiwa mukana. Kwoita Richard Moyo, anzi munyika yedu ngaiite zvinoitawo dzimwe nyika. Kurangarirawo isu tiri kuno tivote kunyati vazhinji havana zvitupa zviri kumusha uye mapassport akadhindwa out vamwe vakasiya zvitupa kuhome affairs vachida maasylum kuSouth Africa uko ane kuti dambudziko ringaitika maiti vanhu vavote vari munyika imomo muSouth Africa ari kuti iye vazhinji havana zvitupa zviri kumusha zvitupa zvavo hamene kuti vakafamba sei kuti mapassport akadhindwa out. Zeni kwa baka zonzi mamacho, aliku home affairs kuta isiwe mapepa. Asylum, wamwaru kwa apply asylum, wamwaru kupiwa haya, aliku kupiwa manyuani, kutuwa kwa nso gara South Africa.
Yeah.
Saka ndoda mzikora, aliku tauro mungu mtereti.
So it's a tight situation.
Tight situation.
So how do people get out of this tight situation, Mr. Mutama? You see some have got their passports being held somewhere. You know, how do they do it? How do people go back home to vote?
One of the participants mentioned, it's a matter of sacrificing. And then organizations that are working in South Africa, there are some churches that I know that are working with the 5 million vote effect campaign for the alliance that have since started mobilizing resources for those in South Africa to go and register and vote. So in the same vein, I am sure non-governmental organizations or maybe the International Organization for Migration can assist But the latter, I know it assists normally in a permanent relocation.
Mm-hmm.
But so I would say it would be duty bound for us to approach non-governmental organizations, humanitarian mm-hmm. organizations, to assist those who live close by,
mm-hmm.
who cannot afford but are itching to go and vote in this very important election, which, however, I believe is predetermined.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
And then there is one of our followers who I think was mentioned by Gibbs
mm-hmm.
from the video. He said that mock voting will land you in hot soup. You get arrested.
Mm.
I don't know whether Mr. Mutama has anything to say about that, or he is talking personally where he is based in his country of residence.
He is probably referring to his country of residence, but in the United States of America, you have freedom of expression. It's not like the Zimbabwe of Robert Mugabe, where even if you coughed Robert Mugabe, you end up in jail. So maybe he is in North Korea. I'm not sure. But in countries like the United States, the United Kingdom, France, and other European countries, or the free world, you have freedom of expression. So that's all I can say, but I cannot really speak for him. Mm-hmm. Maybe he's in North Korea.
Mm-hmm.
Thank you.
Yes. We Baba Mlala, was that correct? Baba Mlala, was that
yebo ngikhona baba.
Ye, nxa sikhangela ke baba mlalazi siyabona ukuthi abantu balesifiso sibili ukuthi bayivota kwele Zimbabwe. Kodwa ke ihlupho lukhona ukuthi ke bathi amabandla aphikisayo maningi kakhulu sibili ukuthi uyagcina uswela lokuthi wenzeni. Kwakhanya azani ke i-ballot paper iyabinde okunye okumangalisayo nxa sokubuya kwezindawo. So ukuthi uyadinga ibizo likamlalazi uliswele uhambe ku-page 19 uliswele. So bathi khona kwengxa kuyahlupha ngakho ke bathi indaba abantu bamaqamqam kangaka
kulento le kuthiwa i-democracy mhlawumbe uyizwisisa kwethu uchiyene isisekelo sethu sombuso sinikeza abantu igunya lokuthi babelale abathi i-freedom of association
mm-hmm.
So ke abantu beZimbabwe ngokuhlakani kwabo sebehambe bayahlanganela ezindaweni ezishineyo kulawo ma-political parties esiwatshoyo.
Mm-hmm.
Kodwa ke uzakhumbula ukuthi ibandla le-People's Democratic Party laba ngelinye amabandla okuqala ukuthi hayi bani asike sisebenzeni sindawonye ukuze sinqobe lolu hlupho esikulo. So ke yikho wabona sokule alliance kuphinde kube le coalition malutshwani ke amabandla azancintisa ukhetho lolu emiwodwa kuzananzela ukuthi amabandla amaningi ezabe under i-alliance kumbe i-coalition.
Mm-hmm.
So ke kodwa kawalelwa phela ukuthi umuntu afome iparty yakhe yiyo kuthiwa i-democracy. Siyayifuna sibile Zimbabwe multi-party system. Asingeke sisaphrese ukuthi abantu bangaze bakhankasa besezindaweni ezishiyeneyo. Njalo kutshengisa khona ukuthi abantu bale micabango ehlukeneyo ngoba singeke phela sicabange okufanayo mbini sibe sindawonye. Ngitsho lasemulini lingabantwana bomuntu munye liyehlukane embonweni.
Mm-hmm.
Yikho kwenzakala-ke Zimbabwe. Kodwa ke siyazi thina ukuthi abantu beZimbabwe bahlakaniphile asingeke siba-undermine ukuthi sithi bazaba-confuse. Njalo silesifiso sokuthi ephalamenti kungazi kwaba ngamaphathi amabili mbe namathathu. Sifisa ukuthi kube ngamaphathi amaningi ukuze imbono yehlukane. Imbono nxa yehlukene abantu benelisa ukubana bamuve besiya phambili. Ngoba sesikubonile njalo sezifundo esesizifundile ukuthi abantu bangaba unyaka lana kwakuyizanu yodwa kwabe tshona behlele eParliament. Unyaka nalesidlula kuyo bekuyizanu le MPCT kuphela. Njalo sibona into opposition ibise ineffective ngenxa yokubana bebe balutshwane. So hayi asambene ekhethweni sibaningi abantu balelungelo lokwakhethe lo abamfunayo weza phakathi kwe-10 beni kwe-20 abantu bakithi abasoze babe confused.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi, ubambe khonapho ungayikhatshana. So what Mr. Mlalazi is saying is that it doesn't matter even if you've got 1,000 parties, you know.
Mm-hmm.
He says that's part of democracy. In a democracy, you are allowed to have as many parties as possible.
That's true.
And apparently, you know who to vote for.
Yeah, that's true.
Yeah.
Regaitins, wetine mtereri mkoma Jeffrey Wariparunare. Magadi mkoma Jeffrey.
Sibu magadi waguru.
Ndirumpenyi murinyika ipi?
Ndiri kutuwe shi mbuku ura gondo ande kwa msarara mnonzi kutuwe shi kwa msarara patuze niba awati.
Ah, kutuwe shi uko. Saka ya muriku vote roo kita kansura ere, muriku vote roo kita mtunga miru yebate, rutonzo watu mapata anushuka 100 nchi gifts.
22. No.
Anzi kwa ane 122.
Andisi mvote wa mwita kansura asindi mvote.
Murumu vote. Hai wandisi roso. Nika yedu ya kanakira kutiine kozero ze munu wese unaita za unoda. Ndisa nda kupaye mkana. Ndungo taura pa mwumono suwa na shumwezu. Kusanga nisa ipapo mashoka atishango tambira Gibbs. Adza I quote bans all traditional leaders from partisan politics saying this is a violation of a free and fair election as provided in section 67 of the constitution.
Yeah, kunjalo sibili ke kona kubekwa ngujonga siyamukela umlayezelo ovela ke komunye wethu ose Harare.
Harare.
Uthi ke ngasi ukangela section 67 of constitution akuvunyelwa ukuthi abantu abanjengabo chief kube ngithi izinduna osabhuku ukuthi lingene zompolitika litshela abantu ukuthi bayenzeni. Akwenziwa lokho.
Ndizo zvomukoma Jeffrey Mashoko anachitaurayo hanzi dare repamusoro re High Court rarambidza vatungamiri vedu ma traditional leaders vanga madzishe masabhuku kuti vange vachipinda munyaya dzematongero wenyika kunongedzera munhu kuti teera bato rakati nokuti ndo kuti unge uchigara mubhuku mangu nezvimwe zvakadaro hanzi kutyora mutemo bumbirire mutemo section 67 ndonya yatangoti dyidzane yatawana kubva kune mumwe wedu ari kuHarare uko yatizivisa taura yenyu mukoma Jeffrey pamusoro pehurukuru wedu.
Ya izvozvo tinozvikurudzira zvakanyanya nokuti kuno kwatigere kuno zvakatonyanyisa kwazvo kubva panyange pasarudzira kugara zvaigara zvichitoitika munharaunda yedu asi neuda kwokuti unongo usina simba pazviri asi unongo uchingorwadziwa uchiona zvichiitika vanhu vachishorerwa kodzero dzavo nemadzishe nemasabhuku kuno kuva netsika yekuti vanotiwo sabhuku ega ega ari kuti vanhu ngavauye nemavota slip vachizonyoresa ari sabhuku anenge achikurudzira vanhu kuti vaite seizvozvezvo vanenge varamba vopedzisira vaakunyiwa kana pakanzi pane chikafu chinenge chichiuya vanobva vatotaura kuti unobva vatotageta vanhu vacho vanenge varamba kuenda nemavota slip ivava.
Iyi dambudziko rakaoma asi munoona here imi masabhuku iyaya achiteerera nokuti zvinhu zvagara zvichingoitika hazvisi zvitsva izvi. Bumbiro remutemo 2013 raingoramba achitaurira vanhu kuti madzishe haafani kunge achipindira mune zvematongerwo enyika, vanofanira kunge vari non partisan. Munozoona here paine zviri kushanduka iye nhasi?
Hai zvekuti new dispensation vanotaura kutaura sedasi paground yapo chaipo hapana chiri chiri kuitika.
Nothing will change.
Hapana chiri kuitika ukatarisa zviri paground isu tiri kuno kumusha unonyatsoona kuti vanhu vari kumbotorwa kodzero dzavo ende hapana kana action iri kumbotorwa asi ndanenge ndichikurudzira tiri kukurudzira vezeki chaivo chaivo chai pari zvino vange vatopinda paground vachipota vachitaurira vanhu vachiisa maflyers avo ekuedzuketa vanhu kuti vakaona vanhu vachiitwa zvinhu zvakadaro vanhu vanofanira kunge vachirizista kana kuti vavadzidzise kuti zvese izvi kutyorwa kwekodzero hazvina chazvinoreva kana vamupa vota slip yacho unogona kunovhota paunoda hapana anokwanisa kuadhentifaya kuti wavhotera pakati zvino vezeki vacho havasi kuedzuketa vanhu.
Thank you maita basa zvikuru. Thank you so much mukoma Jeffrey.
Ndakeza zikuru ndio iba mja garama kandu fune randu ndakeza zikupinda mchirongwa hizo zi.
Aywa tunoramba chukubata ya kumboti chirongwa chewanu saka tunenga taka chua ndira.
Aywa tunoshikenda sire maita basa.
Thank you so much. Mkoma Jeffrey Gibbs ended up responding to the High Court order that chiefs should not involve themselves in politics. But he's saying, well, on the ground, he does not see anything changing.
On paper, it's okay.
Yeah, on paper, it's okay. And then he talked about Zek not like educating people on their rights. He says if people were educated, I think they should. I mean, they would fight for their rights, but people are not told what to do and what their rights are. Even when you are asked to bring the registration slip by the Sabuk, Usobuk will just tell you bring it or I'll not give you food. But he says Zek should now inform or educate the voters that even if you surrender that registration slip, nothing will change because when you go into the ballot box to vote, it will be by yourself. So, yeah.
So I've got a message for Mr. Fortune Mlalazi. It's from Busani Moyo, who says, Unjani Fox. Sina zitu nivizela nga mavizo, wanalauti ungu Fox mfoetu. Baga kumengelela. Then uzabuya ke uzeti tube. What Zeti Tube is writing here is very technical. So he says, ZANU is happy with so many parties because we are using proportional representation as a voting system. Which means ZANU PF does not need 51% to win. It can win with 30%. Whatever it means, I'm not sure there. And then Busani Moyo responds and says, but the president should get 50+1%. Now 50+1 to win, Mr. Zeti. So these guys are discussing, you know, issues to do with you know, who is supposed to win, the presidential election and other elections. So what I know is 50% plus one if you are president, if you are running for the presidential seat.
Yeah.
And then for the proportional representation, depending on how many people have voted for you, then you can start dividing those things accordingly or proportionally. So, Mr. Mdalas, can you help us here with a bit of math? So, what happens, because this appears to be targeted at you, Go ahead. Yes, so there's a person who says that, you know, whatever happens, the RPF may win through this proportional representation. Can that be the case?
Well, what do we need to understand in terms of the proportional representation? One of the challenges that we've faced over the years was the winner take all, and then the minority feel then they are left out because they were unable. A typical example, 2013, MDC led by Welshman Mube had quite a number of votes. Because of those votes, they ended up having MPs in parliament. That's why you had Mrs. Priscilla Mshonga, Mrs. Tofa, you had Mrs. Kumalo under the proportional representation. So it helps us that the minority voice is they are represented. Therefore, it's not per se to the advantage of ZANU-PF or any other party that might have gotten the majority. Take, for instance, if a party gets the overall 2% of the vote, so they will have 2% of the proportional representation vote in parliament. So it's actually one of the best ways of representation. So, well, I'm not sure from what angle they were saying ZANU will benefit. Because
what this guy is saying is that the other party, the opposition parties, will actually split the vote and then they will have this kind of scenario. Anyway, I know that you're going to explain a lot, Mr. Mlalas, but we have run out of time. We have to leave it there today, Chonga.
But there is one thing that I wanted
The problem is our time is up. Our time is up, Mlalas. Thanks so much. We wish to thank Mr. Fortune Mlalas, the spokesperson of the People's Democratic Party, led by Mrs. Lucia Matibenga, and Mr. Charles Mutama, Executive Director of the Zimbabwe Diaspora for Democracy. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.
neni imiri tenda vatereri vese vapinda muchirongwa tosangana mune zvimwe zvirongwa zvestudio 7 kumarara zvakanaka.